Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vabvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Nyaya yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuumba komisheni yekuongorora huori muZANU PF yokonzera mutauro munyika. Vanhu vakawanda voita muonero wakasiyana siyana padanho remapurisa rekurambidza MDC kuratidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumwe wevatedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vasungwa nhasi ndokumiswa pamberi pedare redzimhosva vachibva vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti mhosva yavasungirwa itongwe vachibva kumba kwavo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamupoko vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pavamiswa mudare nhasi muguta reBulawayo. Vamupoko vabvisiswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emaRTGS panyaya yavari kupomerwa yekushandisa zvisiri pamwero chinzvimbo chavo apo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Vamupoko vanonzi vakaita kuti vamwe vakuru vakuru vainge vasungwa vaburitswa muchitokisi chemapurisa. Vamupoko vasungwa zviri pamutemo neZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC. Kunyange hazvo pange pane mashoko ekuti vamupoko vari kutiza kusungwa vauya kudare vaine mudzimai wavo amai Letitia Mupoko pamwe nemwanakomana wavo Sikokotela Mupoko. Kwetara vamupoko vazivisiso Ncube vaudza dare kuti havazi kufara nemabatirwo akaitwa vamupoko nemapurisa akauya pamba pavo achiti aida kuvasunga nemusi wechishanu zvondo rapera. Vati maitiro akadai anotyora kodzero dzavo pamwe nekuda kuvanyadzisa mumaziso everuzhinji vakakumbira kuti nyaya iyi iongororwe. Vanwe vaudza Studio 7 kuti vamupoko vanzi vasiye gwaro ravo rekufambisa mumaoko edare vamhangare kumapurisa eCriminal Investigation Department muBulawayo kamwe pasvondo uye kuti vasataure nevafakazi. Vati vafarawo kuti mutongi wedare abvumirana navo kuti zviri pachena kuti vamupoko havana kunge vari kutiza kusungwa sezvaitaurwa nemapepa nawo ehurumende uye vanzi vadzoke mudare musi wa4 Gunyana.
Kuvapo mupoko upiwe ibail.
Vamupoko vapiwa bail uye vanzi vamhangare kamwe chete pavhiki kumapurisa uye kuti vaise pasipoti yavo mumaoko edare. Zvakakosha ndezvekuti vamupoko havasi munhu ari kutiza mapurisa sezvanga zvitaurwa nevamwe. Kana nedare rabvumirana nesu kuti vamupoko havazi munhu anga achitiza, tichadzokera mudare futi musi wa4 September kuHarare.
Wednesday mudzaka 4 September eHarare.
Muchuchisi wenyaya iyi vaThompson Hove havana kupikisana nekubhadhariswa chibatiso kwaita vamupoko uye vabvumawo kuti vachaita ongororo yakumbirwa negweta ravo. Vamupoko vakasiyiswa basa zvitevera kubviswa kwakaitwa vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika munambudzi 2017 munhu wechipiri ane chiremera kusungwa neZAC zvichitevera kusungwa kwevaimbo vegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira avo vari kupomerwa mhosva yehuori kuNational Social Security Authority uhwo hunobata mari inodarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutauriri webato reMDC muBulawayo vaSwithin Chirodza vanoti bato ravo riri kushushikana nekwavati kushungurudzwa nekupambwa kwenhingo dzavo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
vachiroza vati nezuro manheru chete pane nhengo dzavo nhatu dzakada kupambwa kusanganisira mutauriri weboka rechidiki vaBen Hlatchwayo uye vamwe vaviri vakapambwa vakarohwa nokusiiwa vakandwa munzvimbo dzakasiyana siyana kunze kwedhorobha reBulawayo. Vachiroza vati vari kumhangara kumapurisa asi havazi kugutsikana nemabatirwo ari kuitwa nyaya idzi.
Nyaya dziri kuenda kumapurisa asi vashoma vachona vari kutora mareports havasi kutipa maIR number. Saka unopuwa paperwork yemapurisa inoratidza kuti waripota asi haupuwi case number. Zvichireva kuti vanogona kunge vari vanhu vari kungoda kuti vawane information kwatiri asi vachizotsakatikisa umbo unenge wapuwa. Fira kuti mainvestigations dzimwe dzenguva havatorina kana hanya nazvo.
Taedza kubata mutauriri wemapurisa muBulawayo assistant inspector Bednico Ncube asi nhare mbozha yavo yange isingabatiki. Mutauriri weboka revechidiki muMDC vaStephen Chuma vati zviri kuitika izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Hatisi kufara nezviri kuitwa nenhunzva tunzva dziri kutora vanhu usiku idzi awa tinofungidzira kuti vasori vehurumende. Tinofungidzira kuti kaunuka wakadai kanogona kukonzeresa kudenha vanhu vakagara vakatsamwa nechekare nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vanhu vane nzara, mitengo iri kukwira, naizvozvo kuvapamba zvakare manheru zvinogona kuwedzera kutsamwa kwevanhu zvokuti zvinogona kukonzeresa nyonganyonga munyika.
Nezuro vamwe vamiriri venyika dzeEuropean Union, Canada, United Kingdom neAustralia muZimbabwe vakabudisa mashoko ekushushikana kwavo pamusoro pekwavakati kutyorwa kwekodzero dzevanhu asi hurumende iri kuramba maonero aya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, sachigaro veMDC Veterans Activist Association vaVictor Zunza vakashaya nezuro. VaZunza avo vakava vamwe vevanhu vakavamba bato reMDC vanonzi vakadonha nezuro kumbare vachibva vashaya. Mutedzeri wemunyori wezvekubudiswa kwemashoko muMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti bato ravo rarasikirwa zvikuru nemunhu anga akazvipira kushandira bato iri. VaTamborinyoka vatiwo bato ravo richange riine mhuri yekwaZunza pavacharadzikwa kumusha kwavo kumudzi mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusangana mazuva mashoma anotevera nechikwata chichaongorora uori uri kupomerwa vamwe vakuru mubato reZANU PF nevechidiki vebato iri veYouth League. Asi nyaya iyi yakonzera mutauro munyika vamwe vachiti iri basa rinofanira kuitwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC. Kunyangwe hazvo vana Soro Jena vaivarere muhapwa dzemakomo vachiti nyoka huru haizvirumi, munyori mukuru anoona nezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti hapana chakaipa kuti bato ravo reZANU PF riongorore nhengo dzaro dziri kupomerwa uori. Vati vari kushamisika nekugunun'una kuri kuita vamwe vanhu munyika kusanganisira veMDC nezvenyaya yekuongororwa kwevanhu veZANU PF nekomisheni iyi vachiti vanoshamisika kuti vanodei pamuchato wedhongi nebere.
These are internal processes dzemuZANU PF. ZANU PF kana vanhu veZANU PF vakanemerana kuti ari kuita zvakati ari kuita zvakati. As a party tine kodzero yokuset up our own committee yokuti itarise kuti zviri kunetsa musangano wedu zvingava nechokwadi here kana kuti hazvine nechokwadi. That does not exclude any other body yakasetwa neconstitution kuti iite basa rayo.
Vakapomerwa mhosva dzeuori vanosanganisira vaimbova makurukota ehurumende vaObert Mpofu, amai Priska Mpfumira avo vakatosungwa, Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangujga, Dr. Shah navatafadzwa musarara veGrain Millers Association of Zimbabwe. Ko, ivo vechidiki veZANU PF vakarwa bembera kuti mubato mapindwa naPongwe vari kutenderana here nedanho rekuumba commission sezvo pavaitaura kuti nyaya iyi iongororwe vaimboti vane chivimbo neZAC. Tabata vanoona nezvekurongwa kwemabasa muZANU PF Youth League vaGodfrey Tsenengamu.
Constitution of the party, zvimwe zvezvinhu zvatinorwisa inhau yehuori. Saka urongwa rwomumba medu hwekurwisa huori mumba pamedu singa misi zaki.
Asi vanongorora nyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa kuchamepe kweAfrica vaAlois Chaumba vanoti ZAC ndiyo inofanira kunge ichiongorora nhengo dzeZANU-PF dziri kupomerwa nyaya dzeuori idzi.
Yes, semutemo tinofanira kuona kuti ZAC ndiyo yakapuwa masimba iwayo ekuongorora nyaya dzeuori. Saka kana kwakuumbwa mamwe mapata akangosiyana siyana. Zvinoreva kuti vanhu vachatadza kuziva kuti chii chiri kuitika.
Vachipawo pfungwa dzavo, nhengo yeMDC inomirira Kambu Zuma, vari nhengo yeAfrican Parliamentarians Against Corruption, vaWillis Madzimure, vanotiwo mitemo munyika yekurwisa uori iripo, asi haisi kutevedzerwa nemazvo.
Mitemo yatinayo yakakwana. Mutemo unofanira kutevedzerwa, compliant with the law. Kuminister of Finance kune public finance management act iri very clear kuti kana munhu atadza kuita basa anoitwa sei. Ko anti-corruption vanoziva zvinofanira kuitwa kana munhu achadza kuita basa, asi izvozvo hazvisi kuitwa panguva izvofanira kunge zvichiitwa.
Asi vatsenengamu vati vamunangagwa vari kuzadzikisa zvido zvevechidiki nezvavakavimbisa munguva yesarudzo zvekuti vachamira semusambangwena pakurwisa uori.
So pakudomwa kwaitwa mazita uye pakuumbwa kwaitwa commission, tinotora sedanho rakakura mukurwisa corruption sechivimbiso chakaitwa nebato redu mumaelections last year.
Asi vamadzimure vanoti muromo hauzarirwe nerwizi.
Mukatarisa kutaura kunenge kuchiita vanotungamirira nyika pamusoro pekuti uori hwakasvika papi, zvino kuratidza kuti paifanirwa kunge iko zvino takuverenga vanhu vasiri pasi pevanhu vanosvika 20 vepamusoro.
Zvichakadaro, nhasi vamunangagwa ndivo vanga vari munyarikani paurongwa hwekuyeuchidza vanhu nezvekurwisa uori hwanga hwakarongwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission pamwe chete neNational Prosecuting Authority. Vamunangagwa vativo zvirango zvakatemerwa nyika nenyika dzekunze zvinopawo kuti munyika muite uori, sezvo zvimwe zvinhu zvinenge zvoshayikwa muzvitoro zvopa kuti makoronyera awane mukana wekuita zvechioko muhomwe. Panyaya dzekuva neuori hwakanyanya, sangano reTransparency International iro rinoongorora nezveuori pasi rose rinoti Zimbabwe iri pachidanho chezana nemakumi matanhatu panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wemauto muSudan, General Abdel Fattah Burhan, vatoreswa mhiko yekuva mutungamiri wemubatanidzwa wemauto nevanhuwo zvavo uri kutonga, uyo uchatonga nyika iyi kwemakore matatu kusvika sarudzo dzaitwa. Mutungamiri wenyika yeDenmark, Amai Mette Frederiksen, vaudza vatori venhau kuti vashamisika zvikuru nedanho remutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump rekuregedza kuenda kunyika yeDenmark iyi mushure mekunge Amai Frederiksen varamba pfungwa yekuti vatengese Greenland kuAmerica. Panonzi pave nekukandirana nyoka menyu pakati pezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvigere munyika nezvimwe zvigere kunze kwenyika pamusoro pekuratidzira zvakasimba munyika zvisinei nekuti mapurisa nemauto anenge azere migwagwa akamirira kuparadza kuratidzira uku. Vanhu vakawanda vakaurayiwa uye kuremadzwa nemauto nemapurisa mukuratidzira kwakaitwa munguva pfupi yapfuura. Zvinonziwo nevamwe vari munyika, vanhu vari kunze kwenyika ava vari kuvafurira kuti vaurayiwe mukuratidzira uku, asi ivo vagere mumimvuri munyika dzavagere. Vamwe vari kunyora pamadande mutande vachikurudzira vari kunze kwenyika ava kuti vadzoke kumusha munguva dzekuratidzira vobatsirana navo, kwete kuita vana tinaidzirwe. Asi mumwe wari kunze kwenyika vari sachigaro webato reMDC mudunhu reDC Maryland Virginia uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Diaspora for Democracy Vacharles Mutama vanoti vari kunze kwenyika havasi kufurira vari kumusha kwete asi kuti vari kurwadziwa nemamiriro akaita zvinhu kumusha. Vamutama vanotiwo nekuda kwaizvozvo vanokurudzira hama neshamwari dzavo kuti vapinde mugwagwa vachiratidzira senzira yekugadzirisa zvinhu munyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamutama kuti tinzwe pfungwa dzavo pamashoko ekuti vari kunze kwenyika vari kufurira vari kumusha.
Handiri kuone sezvinhu zviri kuitwa nevari kunze kwenyika zvizvarwa zveZimbabwe zviri zvinhu zviri kuitwa nekuda kuita kakufurira kana kuti zviri zvinhu zvakaipa, asi ishungu dzevana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa, avo vanotumira mari dzavo kuhama dzavo dziri kuZimbabwe mwedzi nemwedzi, vamwe vhiki nevhiki. Dziri shungu dzekuti zvinhu zvinake vakwanise kudzokera kumusha. Tikatarisa vamwe vacho vari mhiri kwemakungwa vakaita seni, ndiri mupoteri munyika yeAmerica, nenyaya yekuti ndakashungurudzwa, ndakambunyikidzwa, ndikapambwa, pamwe chete nekuendeswa kunzvimbo yangandisingazive kwandakaenda ndakasungwa kumeso ndikatotswa ikoko ndichipomerwa mhosva iri kupomerwa ivo vatungamiriri veMDC vakaita sana Honorable Job Scholar. Dziri nyaya dzekuti vese vari kupomerwa subversion kana treason. Saka hatifare nazvo isu vakapotera mhiri kwemakungwa. Tiri kunyunyuta zvikuru nekuti tinoona kuti kodzero dzevanhu hadzisi kukudzwa nehurumende iripo yeZANU-PF. Tiri kuda kuti nyika yedu inake ive nehurumende inokurudzira kodzero dzevana veZimbabwe.
Vamwe vanenge vachiti sezvo vari kunze muchigara maziva mazuva kana madate anenge achiratidzirwa, munodii kuendawo kumusha munobatana nawo pakuratidzira ipapo?
Zvimwe zvacho tinotarisa kudhura kwemitengo yematikiti endege. VekuSouth Africa vaida kuenda kudemonstration August 16 nekuti vari pedyo neZimbabwe, asi demo racho rakazorambidzwa nemapurisa nematavedzimhosva. Saka naizvozvo tinoona kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kuSouth Africa zvaida kuenda kunodemonstrata musi waAugust 16, asi rubatsiro tinobatsira tiri kunoku. Zvakangofana nezvaitwa munguva yehondo, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri munyika dzakaita sana Zambia, kuMozambique, vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kunana Sierra Leone, vamwe vari kunana Ethiopia, vamwe vari kunana Tanzania, vamwe vangu vari kuno kuAmerica nekunana UK vachibatsira hondo yechimurenga. Saka hazvina kusiyana nezuva ranhasi kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvinowanikwa zvichibatsira.
Kwouyawo hurumende dzekunze kusanganisirawo masangano akaita sana European Union, takaona vachishoropodza nzira dziri kushandiswa nehurumende kudzivisa kuratidzira kwanga kwakarongwa neMDC ikoko. Imiwo semumwe wevanhu vari kunze, munoonawo sei matanho akatorwawo nenyika dzekunze nemhinduro yakabvawo kuhurumende yeZimbabwe yekuti dziri kupindira mune zvematongerwo enyika?
Muunganidzwa wenyika dzekueurope uchitaura unenge uchienderana nemitemo yatingati maInternational Conventions anokurudzira kodzero dzevanhu munyika imwe neimwe, ndo zvavanenge vachitaura pamusoro pazvo. Zvisinei hazvo, inini ndinoona sekuti isu vana veZimbabwe pakuguma kwazvo nepakutanga pazvo tisu tine pundutso yezviri kuitika munyika medu. Vanobva kunze uku vanenge vachiuya vachitibatsira.
Avo vanga vari vaCharles Mutama vanouya sachigaro weMDC muMaryland, Virginia neDC muAmerica, vari parunare muMaryland, naJonga Kandemiri weStudio 7. Kurambidzwa kwebato guru rinopikisa reMDC kuratidzira kuoma kwaita zvinhu munyika kwamutsa mutauro, vamwe vachiti hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu asi vamwewo vachirumbidza danho iri sezvo vachiti rakanangana nekuchengetedza vamwe veruzhinji nevemabhizimisi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
MDC yange ine hurongwa hwekuratidzira mumatunhu ese munyika, asi mapurisa akarambidza izvi achiti aityira kuti paizogona kuita mhirizhonga sezvakaitika pakuratidzira kwemunanyamavhuvhu gore rapfuura pamwe naNdira gore rino, pakaparadzwa zvinhu zvakawanda, pakakuvara nekuurawa vanhu vakawanda. Mutevedzeri wemutauri webato reMDC valokutamborinyoka vanoti zviri kuitwa nemapurisa nehurumende zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. vanoti zviri pachena kuti mapurisa nemauto ari kutambura sevamwe vanhu uye kurambidza vanhu kuti varatidzire hachisi chido chavo.
Ya, zvanetsa ndezvekuti zvokuvharwa hazvisirizvo. Chinofanira kunge chichivharwa kutambura kwevanhu, kunofanira kunge chichivharwa kushayikwa kumagetsi, kunofanira kunge chichivharwa kushayikwa kwemari muhomwe, asi chiri kuvharwa kana kuti prohibition order yakupoya prohibition order yekodzero dzevanhu. Chiri kudiwa nevanhu veZimbabwe prohibition order against nzara, prohibition order against kushaya mari, prohibition order yerima zviri kudiwa nevanhu, asi vakupa prohibition order yekodzero dzevanhu. Zvatakuita sindezvokuchanangotaura ndechekuti isu hatichaende kudare. Chabuda pachena nhasi ndechekuti kana tikaenda kudare hakuna chinobudako, saka isu hatichaenda kudare. Asi hatingangokwanisa kutaura ndechekuti vanhu vane kodzero yekudemonstrata.
Asi mutungamiri webato reLead Amai Linda Masarira akaingidza vanoti vanoona sekuti zviri kuitwa nemapurisa zvinokonzerwa nevanhu vanotadza kuzvibata kana vanhu vachiratidzira. Vanoti vanhu vakashungurudzika zvikuru nemhirizhonga nekuurayiwa kwakaitwa vanhu gore rapfuura pamwe nekutanga kwegore rino.
Ndinoona zvakakosha kuti kuratidzira kumbomiswa kusvika tawana pachirungu inonzi healing sevanhu vemaZimbabwe, kuti timbogona kuwana nguva yekuti tigone kunoshanda pamwe chete tivake nyika yedu tisingaputsiri vamwe vasiri mune zvematongerwo enyika midziyo yavo. Chinhu chandinoona chakandikosherawo hangu semutungamiriri akamirira vashandi vanozvishandira uye nevashandirwi kuti mabasa avagone kunochengetekawo zvakare.
Mutevedzeri wemDCT inotungamirirwa namuzvare Toko Zani Kupe zvakare vari gweta vaObed kuti vanoti vanotsigira bumbiro remutemo yenyika pakupa vanhu kodzero yekuratidzira murunyararo uye havabvumirani nemhirizhonga. Vagutu vanoti bato ravo rinopokana nevanhu vanoita mhirizhonga pakuratidzira.
Dambudziko riripo Godwin nderekuti kune vamwe vedu vezvematongerwo enyika vatakanzwawo vachitaura tichionawo pazvivhitivhiti vachitaurawo pamarare avo kuti gwendo guno toda kuita mademonstration okuti toda kunosvika dandanisa Munangagwa abve paState House toda kunotora pawo. Saka tiri kuti isu mauyo akadaro iwavo haana kunangana netenge kuti muchirungu peaceful demonstration. Saka handisi mupurisa ini, handisi musori. Saka apa ndiri kungoda kungofungawo semunhu anoita zvematongerwo enyika uye zvesegweta kuti ukanzwawo munhu anenge achiti ndauda kuzoita demonstration asi chinangwa changu ndechekuti ndauda kunosvika kuti nditandanise president titore pawa. Kana zvadaro hazvishamisiwo kuonawo mapurisa navamwe vakadaro vachiti saka zvinoreva kuti demonstration iyi haisi yekuti munoda kudemonstrata kana kuti zvinhu zvanetsa munyika. Idemonstration yekuti vauda kutoita takeover power nenzira dziri kuzhe kwemutemo.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti zviri kuitwa nemapurisa hazvipe hurumende chimiro chakanaka sezvo pange paine tariro kubva kune veruzhinji kuti hurumende yava Munangagwa nemapurisa avo ichashanda nevanhu zvakanaka.
Ndinofungidzira kuti kune dzimwe nzira dzatingashandisa kuti mapurisa navanhu vange vachishanda vese, nekuti ndotarisiro yanga iripo kubva muna mbudzi 2017 pakachinja hurumende kuti paizoitawo kuvhurika kwemikana yekuti vanhu vange vachiratidzira vachitaura zvavanoda.
Nyika dzokumadokero dzakaita seAmerica, Canada nedzimwe dziri muEuropean Union dzakashora zviri kuitwa nemapurisa dzikakurudzira kuti aremekedze kodzero dzekusangana kana kuratidzira dzinopiwa vanhu nebumbiro remutemo yenyika. Asi munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti mapurisa ane masimba ekumisa kuratidzira sezviri mumutemo wePublic Order and Security Act. Posa
handitenderani navo nokuti matare ari kupa decision aya akaiswa mubumbiro redu reconstitution. So kana vasina kugutsikana nezvakataurwa nedare rehigh court vanoapila voenda kune rimwe dare resupreme court vachidaro. Kana dare rehigh court richinge ratonga rinenge raongorora raona kuti zvinokodzera kuti vambomiswa kuita zvavanga vachida kuita. Plus matare ari kutozviziva kuti izvo vanhu vemDC vanohwanda neright yokuti toda kudemonstrata vachida kupwanya zvinhu zvavanhu.
MDC inoti chikamu cheposa chakashandiswa nemapurisa kuitira kuti bato iri risaratidzire chinotyora bumbiro remutemo yenyika. Kuonetsana uku kunoitika mushure mokunge mutemo weposa wavandudzwa nematare eNational Assembly neSenate pachidzikwa bhiri remutemo weMaintenance of Peace and Order iro ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti richive mutemo unoshandiswa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vatsigiri venabu munyika vane mafungiro akasiyana siyana zvitevera basa rakapiwa vaJoy Antipas rekuti varairidze chikwata chemaWarriors. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Kunyange yazvo vakawanda vari kuti Antipas vaifarira kupiwa basa iri, kune vamwewo vane mamwe mafungiro vachitiwo kune varairidzi vakawanda vaikwanisa kubata basa iri nemazvo, kusanganisira Bruce Grobella uyo akaita mukurumbira achitambira Liverpool yekuEngland. Vamwewo vanoti Antipas haasi kuzokwanisa kuisa pfungwa dzake dzese pabasa remaWarriors sezvo aine chimwe chinangwa chekutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League nechikwata chake cheChicken Inn. Asi muongorori wemutambo wenhabvu ane mukurumbira Zvafara Kambamura vanoti hapana mumwe murairidzi muZimbabwe anokwanisa kuita basa iri zvinodakadza kudarika Antipas.
Antipas ava vakabva kumota action vakatora league, vakaenda kuChicken Inn vakatora league, vakaenda kuABSA. David Good account of himself ini ndiri kuona zifa yakaita a wise decision, nekuti tanga tisingatombofanira kutora a foreign coach. Antipas I think is the right candidate.
Antipas achange aine vateveredziri vaviri, Lloyd Chitembwe weHarare City naTondera Indiraya weDynamos. Mumwe muteveri weDynamos vaSamson Masiyazi vanoti varairidzi ava vane nhorondo yakasimba yekudiriro munhabvu munyika.
Johan Pazane good football anoziva kazi kocha akambokochawo zvizoroonekwawo kuti aiwa anogona kutiendesa kumberi nemaWarriors.
Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWilliam Mahoko vanoti muZimbabwe hamusisina murairidzi anokwanisa kusimudza chikwata ichi, vachitivo veZipa vaifarira kutarisa kunze kwenyika kana kutsvaga Grobella uyo ane ruzivo rwakasimba rwenhabvu yepamusorosoro. Maurias achangobva kudzoka kubva kumakundano e2019 Africa Cup of Nations kuEgypt, uko vakanonyadzisa nekubuda munharaunda yekutanga nepoindi imwe chete chete kubva mumitambo mitatu. Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana pamwe neZambia makwikwi e2021 Africa Cup of Nations, uyezve iri kusangana neSomalia makwikwi e2022 World Cup mwedzi unotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. nasi tiri kutarisa kukandirana nyoka menyu kuri kuitika pakati pevagere munyika nevagere kunze kwenyika pamusoro pekuratidzira zvakasimba munyika. Vari kunze kwenyika vanonzi vari kukurudzira vari munyika kuti varatidzire zvisinei nekuti mapurisa nemauto anenge akapakatira zvombo achida kuvarwisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezo ngo idea pera regaiti botarisa musoro inawo zvakare. Vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaperekezela mupoko vabvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Nyaya yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuumba komisheni yekuongorora uori muZANU-PF yokonzera mutauro munyika, vamwe vachiti komisheni iyi iri kuita basa rinofanira kunge richiitwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoemba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela Studio 7, ngolwesithathu mhlaka 21 kuNcwabakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namhla isetheswa icala lenkohlakalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abekhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption ukuthi basebenze ngesiqubu esikhulu ekulwisaneni lenkohlakalo elizweni. Ibandla le-MDC selisole eLizanu PF ngokubumba ikhomishini ezaphenya amacala enkohlakalo ethweswa iziphathamandla zebandla elibusayo khona kule khomishini evele ibhekane lokulwisana lenkohlakalo eyezakha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo msakazo. Owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namhla isetheswa icala lenkohlakalo. Umnumzana Mphoko ubesele insuku ezithile esala ukuya emapholiseni ngoba isithi uhulumende uzama ukumbulala ngokumhlaba ijekiseni elejefu. Intathela izindaba yethu Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Mphoko umiswe emthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla esetheswa icala lokusebenzisa iofisi yakhe ngendlela engayisiyo ngokulaya amapholisa ngo-2016 ukuthi akhulule owaye ngumqondisi wogatsha lweZimbabwe National Roads Administration iZinara umnumzana Moses Julius Juma. Umantshi u-Enias Magathe uhlawulise Umphoko imali yesibambiso efika kunkulungwane eyodwa yamadola i-$1,000 ukuze athonisiswe ephandle. Umlaye njalo ukuthi kumele aziveze e-Central Police Station ngolwesihlanu viki ngeviki njalo aphe abachuchisi i-passport yakhe. Umnumzana Mphoko uxwayiswe njalo ukuthi akumelanga azame ukukhulumisana kumbe ukwethusela abafakazi kulolu daba. Lanxa emiswe enkantolo yakobulawayo, udaba lukaMphoko luzathethwa ngumthethwandaba kamantshi eHarare lapho azamiswa khona mhla ka-4 ngenyanga ezayo. Umchuchisi umnumzana Thomson Hove utshele idale ukuthi Umphoko yena oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lasificamunwemunye 79 wadala icala aletheswayo ngesikhathi esasengumsekeli kamongameli Robert Mugabe. Uthe phakathi kukamhla ka-13 kusiya ku-14 Ntulikazi ngomnyaka ka-2016 Umphoko wahamba e-Avondale Police Station eHarare wasebenzisa amandla akhe ukuba kukhululwe izibotshwa ezimbili uDevson Norupiri loMoses Julius Juma. Ababili laba babebotshwe iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngokwenza njalo umchuchisi uthe Umphoko wephula isahluko 106 sesisekelo sombuso welizwe iConstitution. Kodwa Umphoko uyalilandula leli cala. Nanti igqwetha lakhe umnumzana Zibusiso Ncube.
KC sesivele court ubaba Umphoko uphiwe ibail uthi abhadale $1,000 aripote kanye ngeviki e-CCD lokuthi asarende i-passport yakhe. Oqathele ukuthi ayiso fugitive at law, ngisho le nkundla ivumelane lathi ukuthi is not a fugitive at law. So sizangena futhi ecourt nge-Wednesday mhlaka 4 September eHarare.
Kolunye udaba olwehlukileyo uZulu wakobulawayo sesole amapholisa ahlomileyo aqhubeka ezula ngedolobho. Amapholisa la aqale ukubhodabhoda ngempelaviki ngenjongo yokuvimba ukutshengisela obekuqoqwe yi-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngomvulo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mhlaba Sibanda uthi le yinto embi eletha ukungahlaliseki ebantwini.
akukhobela kwamapolisi ekhona lapha mina ngokubona kwambonani into engalunganga ngoba indlela yokuzama ukwethusela abantu lokho kumele uhulumende akunanzelele ukuthi kakwenze abakhuphe ngokutshetsha ngoba ukuba gcina bekhona khonokho it will end up hardening kuza gcina sokusenza abantu banjani bangawahloniphi bangawesabi.
Amazwi kaSibanda agcizelelwe ngumnumzana Shuta Ngwenya.
Angithi vele ilizwe lona ngokwalo ma abantu behleli babe khangelela ukuthi bakhululeke kodwa insuku zonke ma sebebona abantu abathwele imbhobho abantu abathwele induku phakathi kwabo bona bengathwalanga lutho kusuka kubahlukuluzi.
Ivandla le-MDC lisola uhulumende lisithi amalunga alo ikakhulu kobulawayo asethunjwa mihla ngemihla ngabantu abahlomileyo bewatshaya lokuwahlukuluza. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa namhla usungule uhlelo lokulwisana lenkohlakalo oluqoqwe ngabeZimbabwe Anti-Corruption Commission eHarare. Wakhuthaza ikhomishini le kanye labohlangothi lwe-National Prosecuting Authority ukuthi batshutshise amacala enkohlakalo ngokuphangisa. Kubikwa intatheli zindaba yethu Gibson Bebe usethulela lolu daba ngugceleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wokusungula umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo namhlanje emini eHarare, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezakhi le-NPA kumele basebenze nzima njalo ngesiqubo esikhulu ekulwisaneni lalesi siga.
Also tasked to educate the public on the dangers of corruption in society as well as to enlist and foster public support.
Liphiwe umlandu wokuthi lifundise uzulu ngengozi yenkohlakalo kanye lokukhankasela usekelo lukaZulu ekulwisaneni inkohlakalo. Njengezakhe le-NPA selizinikele ukukhokhela lowo mkhankaso, kumele lezinye ingatsha zincedise ukukhuthaza uZulu ukuthi alwisane lenkohlakalo.
Umkhankaso lo uthi uze ngesikhathi esifaneleyo ngoba uhulumende esemizameni yokuvuselela umnotho osubhidlizwe yilesi siga.
For this noble initiative, it is further timely as we consolidate the implementation of...
Lokhu kuza ngesikhathi silondoloza ukuqhutshwa kahle kwenhlelo eziningi zikahulumende ezijonge ukuthuthukisa ilizwe. Inkohlakalo ilakho ukubhidlisa lezinhlelo zokuthuthukisa ilizwe kanye lokuqeda ubuyanga.
Abenhlanganiso yomanyano we-European Union EU yibo abaphe usizo lwemali yokuphathisa abezakhi le-NPA ekuqhubeni lomkhankaso okhangelwe ukuqhutshwa phakathi kwenyanga ezilitshumi lanhlanu ezilandelayo. Umqondisi wezakhi unkosikazi Lois Mathanda Moyo uthi kuzamele uZulu la yancedise ukulisana lenkohlakalo. Umtshutshisi omkhulu umnumzana Kumbirayi Wotsi uthi abe-NPA kuzamele babone ukuthi labo abazafunyanwa bephule umthetho bazojeziswa kanzima, kube isibonelo kuZulu ukuthi lokhu akuqalwa. Ingcwethi ezicubulana ngezombusazwe zikhuthaza abezakhi labe-NPA ukuthi basebenze okungelankitha bechabi lapho bebopha abacathengela ukuthi balamacala ukuze uZulu abe lethemba labo. Umkhankaso lo uzaqhutshwa ezabelweni zonke zelizwe ufundisa lokukhuthaza uZulu ukuthi asize ekulwisaneni lenkohlakalo. Lokhu kuza ngemva kokuba izakhi sibophe owayengumphathintambo ugatsha lozokwetheleleka kwelizwe unkosikazi Priska Mfumira. Lo mkhosi ubuthanise iziphathamandla zikahulumende, amagqwetha, abehlanganiso ezidlela amalungelo oluntu kanye lamakhomishini awezakhi labe-NPA. Umkhankaso lo ukhangelane lokufundisa uZulu ngobubi benkohlakalo ekuthuthusekeni umnotho kanye lokwazisa uZulu ngamanyathelo angawathatha nxa ebone lapho okube lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Pepe.
Ibandla leMDC selisole iZanu PF ngokubumba iCommission ezaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zebandla elibusayo khona kule Commission evele ibhekane lokulwisana lenkohlakalo elizweni. EZimbabwe Anti-Corruption Commission, iCommission yeZanu PF leyilamalunga alichumi avela kuzabelo zonke zelizwe. Amalunga ayo abalisa umnumzana William Mutomba oweManicaland, uShila Mabasa weMashonaland West, uHilary Masaiti Mombeshora oweMashonaland Central, uMax Zitai oweMidlands, umnumzana Chinga Dube wakobulawayo, umnumzana Rodwell Zinyemba oweMashonaland East, umnumzana Sibangu Muzi Khumalo weMathebeleland North, lo Patrick Hove weMathebeleland South, kanye lo Clemence Makwarimba oweMaswingo. Umongameli Emerson Mnangagwa wazisa ngokubunjwa kwekhomishini le kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo kweziphathamandla zeZanu PF ezigoqela umnumzana Obert Mpofu lonkosikazi Priska Mufumira ngabasakhulayo baleli bandla. Unkosikazi Mufumira ubotshwe ngenyanga edluleyo njalo uqhubeka evalelwe. Umnumzana Mpofu yena kakabotshwa. Umgcini sihlalo weMDC eMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sifanda uthi iCommission yeZanu PF le ijonge ukuvingela iziphathamandla ezilobudlelwano lomongameli Mnangagwa lokwethusela abangabe bephikisana laye kuZanu PF.
iCommission leyo ngeZanu PF ngiyokumaneja ipolitics yeZanu PF. Kayilani le corruption, kayilani lokuvuselela umkhonomi, kayilani labantu beZimbabwe kodwa ngokwabo nje kibo ukuthi bezama ukuthi bemanage bangamanejana njani ipolitics zabo. Siyakwazi ukuthi sonke kusobala ukuthi eranini kaTeska kumanga kuhlika kubanjanwanga elaye obusayo ubusa engela laqiniso ukuthi angavuka kusasa ebusa yini. So ke nxa kuyukuthi kube nabanye abamgombolozeleyo abathi bona hayi strategy yesitshe sokuthi silwisane nalaba abangani ngabasakuthandi yokuthi sifome i-commission ye-corruption ngaphakathi nakwethu. So kuyakwenza ukuthi bona laba abangani babonakala ngani ngabakho ku-faction yakhe bezizwe bengabantu abethukileyo ukuthi le i-commission ke entsha le ingabaqamba amacala-ke. Ngoba into ekhona ezanwini yi-club yabantu abale-corruption bonke, akekho othiwa khona lo nguye othiwa khona onjani. Bonke nje kufanele ukuthi ngabe balale ezitokisini bevuke besiya e-court ngoba akekho kuZanu PF ongathi yena ungcwele yena umsulwa. So inunu le esifakelwe labo abangani bayaphikisana lo mbuso kaMnangagwa akulani le corruption.
Ngamanye amazwi uthi ikhomishini le ngeyokwethusela izitha zikaMnangagwa njalo ivikela abangani bakhe.
Yikho vele ekumeleyo liyana ikhomishini ngoba ngabe kuthiwa khona sidila nge-corruption engelani lokuthi lo uku-faction kabani, lo uku-faction kabani. Ngabe njengoba uthilo ekuqaliseni komo ukuthi khona e-ofisini kaMnangagwa kule special task force eyaphiwa namandla lokuthi ihambe ye-prosecutor e-court njalo lokubopha nje ngakubopha santanda. Besokusiba khona nezakhi yona le lokhu igijimisa ama-G40. So into ekhona ngeyokuthi ungani izakhi ngeyokubopha i-G40 mhlawumbe le-opposition. Then besokusiba-ke leyi entsha-ke i-commission yezanini hhayi ngeyokudila nge-faction eyabantu ababengani babonke kusukisela ngo-November 2017 kodwa ngathesi sokungani sebehlukana.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBinga South edalele ephalamende njalo engumgcini sihlalo we-MDC eMathebeleland North. Ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uxhume njalo esiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi ikhomishini yebandla lakhe kayisoze iphazamise umsebenzi weZimbabwe Anti-Corruption Commission.
akumisi kumsebenzi wezakhe. Njalo akuthi ukuthi umuntu ozatholakala mhlawumbe ukomishini leyi engelacala kumbe bembona ngani uhlanzekile, kodwa izakhe ngambona engcolile izamdonsa umuntu wakhona imsemakhothi, ikhothi bese siba yiyo emcleayo. Okuqakathekileyo-ke kakhulu-ke kizo zonke izinto, hhayi lokhu ngokwangekhaya nje okubunjiweyo lokhu, ngokwangekhaya akudistedile umsebenzi wezakhe. Akumisi futhi ukuthi abantu batholakale belomlando izakhe ingasaqhubeki, akuyiphambanisi futhi izakhe. Yikho ngesinye isikhathi u-chairperson we-commission le wathi yena hhayi umsebenzi wonke lowo mayouth kungele phathi siwubekeleni izakhe, izakhe iyo za kwenza umsebenzi. Ngokunjalo sithi thina umsebenzi uyaqhubeka ngendlela ehlelekileyo kuzakhe, ngiyawubona thi umsebenzi uqhubeka usiya phambili.
Bakhona babagawule abathi injongo yenu lapha njengeZANU-PF ngokubumba likhomishini lizamanje ukuvikela abangane bakamnankagwa lezi phathamandla zeZANU-PF ezilobudlelwano laye.
Hayi, angivumelani nako kakhulu. Ngithanda ukunika isibonelo esinje esokuthi lokho akulanto esihlwayo, njalo konoko ukuthi kuthiwe khona kulabantu abavikelwayo abaduzane lo president uMnangagwa asiloqiniso lelo. Ngithanda ukuthi ngikuveze kube sobala ukuthi bonke bona abaduzane lo Mnangagwa nxa bengcolile bazabotshwa, abangcolileyo bonke abaduzane lo Mnangagwa bazabotshwa. Njalo isibonelo nguTafuma. UTafuma ube ngu-principal director, kade ngomunye umuntu okhona ngale ovelele eMidland onguye duzane kakhulu yabo president, kodwa ngikhuluma nje uyenze ukuganga okuningi okubonakeleyo, ubotshiwe. Akula muntu otshiwayo ngakhonokho, nangabo imbono yabo abantu besitsho njalo belokwesabela okunjalo. Kodwa ngithi abake benika ithuba leli izakhe yenze, abayiyekele izakhe yenze umsebenzi wayo. Lokwanokubaikomishini liyana ebunjiweyo yokuthi ikhangele abamembers ezanu-PF neyokuthi mhlawumbe lezi izinto zangekhaya, yesiyakuvuma lekho la i-MDC injana la ingabumba okwayo kokuhlolisisa abanye bayo abangcolileyo, kuyavumakala khonokho. Kodwa-ke ekuqineni kwakhona izakhe yiyo lo mlando yokuthi yenze umsebenzi.
Lo mnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU-PF sixoxelaye eseHarare. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukujikelana ephilayo phakathi kwabeZimbabwe asebehlala emazweni labesekhaya ngodaba lokuqinisa ukutshengisela elizweni kungelani lokuthi amapholisa abe elwisana labo behlome ngemibhobho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezindaba yakwelesi Sudan eye Sanabika ukuba uGeneral Abdel Fattah al-Sisi owakhokhela ibutho ukugenqula umbuso ka-Omar al-Bashir ufungiswe ukuqala umsebenzi wokukhokhela ikhansile ezabe iphethe intambo zombuso ukuze kwenziwe ukhetho ngomabasa omnyaka ozayo. Umongameli Hassan Rouhani wakwele Iran usephase umthetho ovumela ukwehliswa kwesisindo semali yalelo lizwe e-Rial ngokukhupha amazero amane. Imali ye-Iran e-Rial iwe isisindo ngesiqubu esethusayo kusukela nyakenye lapho umongameli Donald Trump weMelika ephume kusivumelwano sokuvimba ukulungiswa kwezikhali ze-nuclear wahle wakhuthaza abangane bakhe ukuthi bethese ele Iran izijeziso zenotho. Ukwalelwa kwebandla leliphikisayo le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ukutshengisela emadolobheni amakhulu uxolo amapholisa abikwa abebhodabhoda namhla edolobheni leMaswingo ehlabela kulandela ukuvinjelwa kwebandla le-MDC ukutshengisela kuleli dolobho. Ibandla leli lithi seliphikisele isinqumo emthethwandaba njengalokhu elikwenzileyo kunsukwana ezedluleyo lapho lisaliswa ukutshengisela emadolobheni ambalwa. Lokhu kwenzakala ibandla leli lisithi amanye amalunga ayo ayathunjwa njalo ayahlukuluzwa ngamapholisa ikakhulu koBulawayo ngodaba lokutshengisela. Omunye wabakade bebotshiwe wakhululwa ngemali yesibambiso sebail Unkosazana Tendai Masocha, ongumgcinisihlalo we-MDC kobulawayo kugatsha lwabesifazana uthi akufanelanga bevinjelwe nxa befuna ukutshengisela.
Sasisola owasukayo umgabe futhi ngiyo owayelenhliziyo yokuvimbezela abantu. Kade sokusobala kithi ukuthi umuntu lwana akunacala elenza. Umuntu wayevele evala yonke into ngiyosebusa kathesi lo. Njalo futhi akuna uyabuvimbani kanti ukuthi abantu abakho bekhulume into ebahlukuluzayo. Mina ngithi into eyenzakalayo nale uvunjwa ukuthi abantu betshengisele ililungelo lomuntu wonke ukuthi atshengisele into ayikhona onayo. Ngoba wonke umuntu ulelungelo lakhe elizweni lakhe ukuthi into enxa engayizwisisi njalo ngamkhambeli kuhle akhulume. Manje kathesi ukukhuluma nje enxa nje lami nje ngikhuluma lawe ntambami ngeke kwathiwa kathesi nje ngithethe. Ngoba kathesi kubhizi amanye ethu ayathathwa ngobusuku bachayiwe. Kulezi moto ezihamba zibathatha ebusuku bethaywa bedoda bethi emagangeni bengagqokanga bengaswela umunye ukuthi bafika bethatha umfazi kumbe ubaba kumbe ubana bamthola khona phekhaya ethaywa egangeni.
Abanye labo obundawonye labo ejele bona banjani?
Honorable uThabisa akaphathekanga kumphambanisela impila kahle yakhe ngoba uvele yena u-asthmatic. So ingubo leziyana njengoba ngithile ukuthi bezinobhuqu zimphambanisile njalo lamaphilisi akhe. Ubengawavunyeli kuba abantu abebuya namaphilisi bebeyalisi kungena kuthiwa amaphilisi kangene lamapholisa pho thina ngokwazi umumo wethu weZimbabwe ukuthi iphilisi lingafika laphana selitshintshwe mhlawumbe besise sami ukuthi athathe. So amaphilisi vele bebengavumi ukuthi anathe amaphilisi akavele wanatha ayempila kahle yakhe. Njalo entilongweni akula nto enhle phakathi. Sabumbatha ingubo ezesabekayo ezilamagazi ezingawathwayo ezilentuli. Vele kubuhlungu kakhulu lapha entilongweni. Akuna kudla ngithi igwadla sibili igwadla nje lokuthi umuntu mhlawumbe ukuthi uphila akula phakathi entilongweni. Nxa ungasana thanga amanzi ngesikhathi ovulelwe ngaso phakathi akula manzi. Ithemba kayiflashwa. Khonaphana ofuna ukudla nxa ochemayo lofuna ukwenza unumber 2 uyayenza konke omunye ekhangele. Vele asondawo yokuthi ngaphila umuntu sibili aphile phakathi. Indawo yokuthi umuntu engene ahlase phakathi. Akula sihluko esinjana.
Lo ke ngonkosazana Tendai Masocha umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC kobulawayo. Sixoxelaye ekhona le wobulawayo. Ukwalelwa kwebandla eliphikisayo le-MDC ukutshengisela emadolobheni amakhulu sokuludaba egudwini. Abanye bathi lokhu yikwephulwa kwelungelo loluntu, kodwa kube njalo labanye abasekela inyathelo elithethwe nguhulumende besithi lijonge ukulondoloza ukuthula amabhizimusi lempilo zabantu ezisengozini nxa kuthe kwaqhamuka udlakela kulokhu kutshengisela. UMavis Kama usethulela lolu daba ngugcwele.
Ibandla LMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa beliqoqe ukutshengisela likhonona ngomumo wezomnotho osusenza impilo kaZulu ibe nzima kusukela ngolwesihlanu olwedluleyo eHarare kobulawayo eGweru lakwamanye amadolobho. Kodwa konke lokhu akusenzakalanga ngoba bevinjwe ngamapholisa besithi besabela ukuthi kungaqhamuka udlakela. Uhulumende weMelika, amazwe omanyano we-European Union lowe-United Nations bethule imbiko yokusola ukuvinjwa kwabe-MDC ukutshengisela lokhu besithi kulilungelo labo phansi kwesisekelo sombuso. Kodwa isimanga yokuthi abenhlanganiso zezwekazi le-Afrika ezinjenge-SADC le-African Union AU zizithulele. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Jenensani Ntungakwa uthi akukho okungenziwa zinhlanganiso ze-Afrika ukuphathisa edabeni lwenkinga zeZimbabwe.
Uhulumende abakhokhelwa layo ngasingathi ngama-liberation movements, inhlanganiso ezazilwela ilizwe, ngabazimiselanga ukuchodozana. Njalo nje singaya ku-AU, kumele sinanzelele ukuthi ku-AU kule nkinga zakho. Singakhangela ngale ingxenye ye-Afrika entshonalanga elezayo inkinga. E-Nigeria kulabo Boko Haram kulento ezinjalo.
Untungakwa uthi ukuzwakala kwabenhlanganiso ye-UN sebekhuluma phezu kodaba lweZimbabwe kuyisibonelo sokuba kukhona osekukhulunywa ngasese phezu kwalo.
Ma udaba soluse-UN luyazagcina lungena engxenye ku-General Assembly. Lungangena ku-General Assembly kutsho ukuthi udaba lweZimbabwe solungalwamazwe wonke. Engxenye uhulumente uzaba lukhuni kusiya phambili, engxenye lakho into zibe ngcono kukabili khonapho.
Okusekelwe ngenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana othi akumangalisi ukuthulisa kwabesadiki le-AU.
Amazwe esadaki lawo asetshengisa ukuthi hayi zimbila zantabanye lohulumende weZimbabwe ngoba abakuthuleleyo abantu behlukunyezwa ngalindlela yikuyini.
Usola njalo ukwenza kwabamabandla ezombusazwe uMancitshana ethi akhuthaza abalandeli ukuthi bangene ezitaladeni betshengisela ngezizathu ezehlukene lezifiso zikaZulu.
Xa sikhangele njalo lamanye amabandla aphikisayo siyabona ukuthi hayi sebezingela lezinja bekuduhele inyamazana. Xa sukuyaqala ukukhuza uAmerika ezikhatshana konale kodwa abafowethu besadaki la sebesidlala izano. Abafowethu abalapha eZimbabwe abaphikisayo sebesidlalayo izano. Sokumangaza kakhulu lokhu.
Umnumzana Richard Mahomva eyinye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi lokhu kuthula kwenhlanganiso zamazwe awezwekazi le-Afrika kuyisibonelo sokuba balethemba lokuthi eleZimbabwe lisanelisa ukuzixazulula inkinga elibhekane lazo.
Ukuthula kwe-SADC le-Africa Union kutshengisela ukuthi ithi akuzange kwaba lemkhosi emnenge kadifanana leka-1 August. Yikho-ke lokhu kuyatshengisela ukuthi i-SADC le-AU baleqiniso ukuthi uhulumende waseZimbabwe ubengenalisa ukuthi elisane lemkhankaso leyi ngendlela esemthethweni.
Inyathelo elithethwe ngabamazwe angentshonalanga usola indlela amapholisa aphathe ngayo udaba lokutshengisela elizweni uMahomva uthi kulusizi kakhulu.
Ubona ukuthi amazwe afanana leMelika le-United Kingdom baqhubeka njalo bekhuluma ukuthi uhulumende bekufuze engasusi abantu ezitaladeni esikubonayo ukuthi ngamazwi abo agxizelela ukusekela kwabo kwezombangazi waseZimbabwe ucele le bandla eliphikisayo.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo abalisa ele-PF ZAPU elalikhokelwa ngumuyi uDr. Dumiso Dabengwa bathi lanxa bevumelana labe-MDC kwezokusebenzisa indlela yokutshengisela behlukana lapho sekufika kusiphetho sakhona, kutsho umsekeli kanobhala walo umnumzana Mjobisa Nuku.
Ngubana besaba ukuthi khona nxa kungakhitshwa izano kutsho ukuthi sokuba le-revolution yokutshintsha i-Afrika yonke kutshintshe le-SADC. So ukuthula kwabo it means baya-endosa ulunya olwenzwa ngumnango wakho.
Umphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe u-retired General Sibusiso Moyo utshele intatheli zindaba ukuba uhulumende akajabuliswa yisenzo sabenhlanganiso zamazwe angentshonalanga sokuveza insolo yawo phezu kwendlela aziphathe ngayo ukuvimba ukutshengisela obekuhlelwe emadolobheni amakhulu elizweni kuqale eHarare lapho okubhaxabulwe abantu abambalwa abanye babo balimala kakubi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ngeke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Wake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namhla esetheswa icala lenkohlakalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi isebenze ngesiqubo esikhulu ekulwisaneni lenkohlakalo elizweni. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.